Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechipiri, chikunguru 11, 2023. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa ekuMidlands opomerwa mhosva yekurambidza CCC kuita misangano zviri kupesana nezvakataurwa nevakuru vavo. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaine Jimutodi vomhangarirwa kumapurisa nenyaya yekuridzira vatsigiri veCCC pfuti kubhikita. Vakawanda vofarira danho reFIFA rekutendera Zimbabwe kuti idzoke mukukwikwidzana nedzimwe nyika munhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti mapurisa kuMidlands ari rambidza zvakare kuti riite misangano kuGokwe Central neGokwe Kabuyuni nemusi wechina achiti hakwanise kuvachengetedza nekuti mashoma. Izvi zvinoitika mushure mekunge mukuru wemapurisa ari kuona nezvesarudzo, Commander 2023 Harmonized Elections Commissioner Ndofandaedza Jabun, vanyorera vakuru vemapurisa mumatunhu ose vachivakurudzira kuti vape mapato ese mukana wekuita misangano yekutsvaga rutsigiro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mudunhu reMidlands muCCC uye vari kuronga misangano yebato iri vaJoseph Majegwai vaudza Studio 7 kuti pamisangano mina yavange vakaronga kuita mudunhu reGokwe svondo rino, mapurisa avabvumidza kuita misangano miviri chete.
PF inenge ine radio mumazuva iwayo akanangana nemazuva ataka World Day, of which asi pakuapply handizi kuti vakashandisa criteria ipi yekuti vazoti rimwe ndo rinotanga.
Vaenderera mberi vachiti havasi kugutsikana nezvikonzero zvakapiwa kumisa misangano yavo uye vave kudzokera kumapurisa kunoedza kunzwisisana navo.
Tine vakuru vedu vemacitizens yellow movement vaitawo manegotiations, vataura nevamwe vakuruwo vezvemutemo, vataura nevamwe vakuruwo vanoona nezvekubvumidzwa kwemarallies kuti aiwa isu tiise zvinyorwa zvedu kunopera kwezuva ranhasi zvinenge zvasvika kumapurisa.
Mutsamba yavo kuCCC mukuru wemapurisa kudunhu reGokwe South Superintendent Aizimbili vati bato iri harigoni kuenderera mberi nemimwe misangano nemisi yechina paCMB nekuti musi mumwe chetewo pane mamwe mapato avasina kudoma anenge aine misangano uye havana mapurisa akakwana okuti vachengetedze runyararo kana pakaitika mhirizhonga. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Pounyati vaudza Studio 7 kuti mashoko ari kubva kuGokwe anoratidza kuti CCC yataurirana nemapurisa uye yave kuronga rimwe zuva ravachaita musangano.
Vataurirana vakaurirana kuti vakunoita reconvene voita renotify. Saka ndo zvandiri kuziva izvozvo. Zvazvinoreva ndezvekuti hakuna musangano waitwa bani kana kuti wamiswa. Ndozvandiri kuti inini zvimwe zviri kubuda pasocial media zvinhu zvisingataure chokwadi.
Kunze kwekurambidzwa kuita musangano, veCCC vanoti nhengo dzavo dziri kurohwa nevezanu PF uye kusungwa nemapurisa pasina zvikonzero zvakati tsvikiti. Kuchiredzi, magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti nhengo dzeCCC nomwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vaFarai Chauke vakasungwa nemapurisa svondo rapfuura, Matare akaramba kuvapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mapurisa anoti vaida kuita musangano usiri pamutemo uye akavakandira matombo. Vatsigira ava vanoti mapurisa akavarambidza kuita musangano munandare yetsovani ndokutanga kuvakandira hutsi hunokachidza. Zvichakadaro, nhengo yeCCC iri kukwikwidza musarudzo dzekubhikita South vaJohn Mupanduki vamhangarira kumapurisa vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kumashoko vaene chimutodi vachivapomera mhosva yekukonzera mhirizhonga nekuda kuvhiringidza musangano wavo svondo rapera. Asi vamutodi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Tashaya kuti zvinoreva chii? Kuti vari kuda here kuti vatanishe zita reZANU-PF? Vari kuda here kutanisha zita rangu ini saMP, aspiring MP? Kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process? Nekuti the whole morning was peaceful until they started stoning.
Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu rakazvimirira reHugh Zimbabwe Trust rinoti mwedzi wapera chete vatsigiri veCCC makumana vakarohwa kana kumbunyikidzwa zvikuru nevesangano revasori vari kushanda pasi peFAS madzishe uye vakarwa hondo yerusununguko. Vanozviti mukuru weFAS vakuda kwashe munzaka vakaudza Studio 7 kuti havachadi kutaura nezvesangano iri sezvo vari kumbotsvaga rutsigiro kubhinga kuti vave nhengo yeparamende. Mutauri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti bato ravo haridi zvemhirizhonga sezvinogara zvichitaurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Kunyoreswa kwevaongorori vesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu neZEC kuri kuenderera mberi kuBelvedere Teachers College muHarare. Vatori venhau nevaongorori vesarudzo vemunyika vari kunzi vabhadhare madhora 10 ekuAmerica, vaongorori vekune dzimwe nyika dzemuAfrica vachinzi vabhadhare mari inoita zana remadhora kana vari muZimbabwe, uye vaongorori venyika dzemhiri kwemakungwa vari kunzi vabhadhare madhora mazana mana ekuAmerica. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika nemasangano akazvimirira oga vanosvika 64 nevana. EU inoti vamwe vaongorori vayo vachitungamirwa navaFabio Castado vatove munyika. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro vesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze.
Sangano redu remedia into Southern Africa isangano rinembiri yekurwira kwamutoko mashoko zvakanaka munyika, uye tinoziva kuti panguva ino yemasarudzo iyi ndonguva inonyanya kuti vatori venhau vaite basa rinobatsira vanhu vari kumatirimana enyika kuti vazive zviri kuitika zvinomiririra vamapato akasiyana-siyana nezvavanoda kuzoita kana vachinge vasarudzwa. Uyezve musarudzo macho nyaya yekuobserva sevatori venhau inyaya yakatikoshera
zvikuru. Zvamunganongedzera zvamuri kubata panhau iyoyi ndezvipi?
Nyaya yedouble accreditation inyaya inotidhurira pakuti mutoro wenhau muZimbabwe agara anobhadhara mari kuZimbabwe Media Commission kuti akwanise kushanda zvakasununguka, opuwa accreditation card. Saka isu takagara tichingokumbira tikambovimbiswa nehurumende kubudikidza neministiri yedu kuti hai pasarudzo dzegore rino tichange tichishandisa mapress card iwayo oga. Asi tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kuramba ichitino tinofanirwazve kubhadhara $10 amataura. Zvinoomera veruzhinji. Mungada kuziva kuti vatori venhau vanoshandira maorganizations akakura zvakasiyana-siyana. Saka vamwe vari mumacommunity newspapers, macommunity radio stations, zvinoomera varidzi vemapepanhau iwaya kuti vaakrediti vanhu vakawanda kuti vakwanise kuona zviri kuitika musarudzo vasinganetseki.
Imi zvamunenge muchidawo kuti dai zvanga zvagadziriswa ndezvipi?
Isu kuti zvinhu zvakadai zvifambe negwara rakanaka, takatotanga kare nyaya yekutaura nekuengage ministry of information takaengage azvo Zimbabwe Electoral Commission tavanyorera matsamba tikataura navo asi tinoona sekuti chemo zvedu hazvina kunge zvakatambirwa zvikagadzirisa panguva ino
nemamiriro azvakaita zvinokanganisawo sei kufambiswa kwemashoko munguva yesarudzo iyoyi
zvinokanganisa kwamisa kwemashoko nenyaya yekuti muchaona kuti vanhamba vevatori venhau vangakwanisa kupinda kana mumapolling stations vachitora mapikicha vachiona zviri kuitika vachiudza nyika ichange yakaderera nekuti mari yacho inenge yatadzirwa kubhadharwa nemasangano avanoshandira saka information yedu inoita shoma inenge iri credible even patinombotaura nyaya yefake news nenhau dzinotenderera dzemanyepo kana dai vatori venhau vachikwanisa kunge vaine firsthand information vanhu vaigona kugara vaine information yakanaka
sachigaro vemisa Zimbabwe vagolden maunganidze vari parunare kumasvingo naivan zitsininga westudio 7 Kunyange vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rusiyane nemhirizhonga vechidiki vakawanda vanonzi vari kuoneka vachimbunyikidza nekutyisidzira vanhu vemunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kuurungwe, vaKnowledge Chigoma varikuda kuita kanzura muward 26 vakamirira bato reCitizens Coalition for Change vanonzi vakarohwa nevaifungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF kuchitiwo kumasvingo vatinarwo macheke avo vakaremara vakambotiza pamba pavo mushure mekunzi vaida kuurayiwa nevanonzi vatsigiri veZANU PF sezvo ivo vari veCCC zvimwe chete nemumwe mudzidzisi webato iri kumasvingo ikoko vachikomo bishi avo vakambogara mugomo mushure mekuvimbiswa kurakashwa nevainzi vatsigiri veZANU PF sachigaro vechidiki muMDCT vaAlbert Chidakwa vanoti vechidiki vari kushandiswa nevakuru munyaya dzemhirizhonga
gore rega rega kana tinguva yesarudzo munyika medu pane dhimoni rinobata vakawanda chaizvo dhimoni remhirizhonga vechidiki pane muya unopinda mavari asi regaintaro ndichiti vechidiki vacho vazhinji vacho dzinogona kunge dzisiri pfungwa dzavo asi vachishandiswa nevakuru vakuru vemapato mazuva anaya kune masocial media platform akawanda wanda afanana naWhatsApp vanhu vanotukana vanoita sei kuti mhirizhonga hazvingoreva kurovana chete kuti mhirizhonga inoitika pakasiyana-siyana
vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti bato riri kutonga reZANU PF ndiro riri kukonzera mhirizhonga
vanoita izvi kana kuti bato riri kuita izvi pari zvino ibato reZANU PF asizve tikatarisa kuZANU PF kwacho ikoko unoona kuti madhara makuru avo vamwe vacho vane nyaya dzekunzi vari kuba gold dzakabudiswa neAl Jazeera dzegold mafia nevamwe vari kuita uori ndo vari kusponza mhirizhonga
asi mutauriri wevechidiki muZANU PF kudunhu reBulawayo vaAddington Mpofu vanoramba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga vachiti kutaura kuno nyika ine runyararo
violence is the least of our worries the biggest worry that we have people who want to fake political violence
pamatambudziko atiri kusangana nao senyika mhirizhonga hatingati iripo pari zvino asi variko vanoda kuti zviite sokuti mune vari kumbunyikidzwa munyika nyamba vanhu vari kuzvitsvagira rutsigiro mune zvakanaka vanhu ava vapererwa nemazano naizvozvo vave kuda kuita sokuti kune mhirizhonga iko kusina
murongi wezvirongwa musangano revechidiki renational association of youth organizations vaMcDonald Munyoro vanoti mhirizhonga inokonzeresa kudududza mune vechidiki vanenge vachida kupinda mune zvematongerwo enyika
ona pacharwa munhu kuda kwaari habudi musi wekunoita sarudzo kuda pachanzi rali haachatofambi hachaenda yeti bungiro remutemo riri kuti munhu wose ane kodzero dzekumira newaanoda mubasa ratinoita tine concept yatinoti do no harm kuti chero ndafarira nhingi handifani kuti ndamufarira ndokuwadza nhingi nekuti ndinoda uyu
mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki mukukurudzira runyararo re4h zimbabwe vajohn muchenje vanoti vanovimba kuti zimbabwe inogona kuita sarudzo dzisina kurovana nekutyisidzirana gore rino
senyika semapolitical parties akawanda muno muzimbabwe ngatisiyei zvemhirizhonga vakuru vedu pese pavanobuda ngavabude vachidhinaunza nyaya dzeviolence in our country tikadaro tinokwanisa kuwana a peaceful election in 2023.
Aka akasike kutanga mirizhonga ichiitika muZimbabwe munguva yesarudzo. Mugore ra 2008 vatsigiri zviuru nezviuru veMDC yaitungamirwa naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakakuvadzwa nekuparadzirwa dzimba, vamwe vakarasikirwa noupenyu mumhirizhonga yakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa mushure mekunge vatsvangirai vanzi vainge vasina kukunda zvine mutsindo musarudzo yemutungamiri wenyika. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti vakuru vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kurevesa mumashoko avo ekuti pasi nemhirizhonga, kwete kureva izvi nemuromo chete pamberi pemhomho dzavanhu asi nerwesere vachikuchidzira kutyisidzirwa nekurohwa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi vari kutanga rwendo rwavo rwekushanyira nyika dzemuAfrica nhatu mangwana vachitanga nekuKenya. Asi vatinonokei kutanga rwendo urwu sezvo vanga vachitarisirwa muNairobi nhasi. Vachashanyirawo Zimbabwe neUganda. Akandike kutanga mutungamiri wenyika yeIran achishanyira Africa mukati memakore gumi nerimwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachitaura kuti Zimbabwe inoda kudyidzana zvakasimba neIran zvikuru munyaya dzezvekurima. Vanotiwo zvakakosha kudyidzana neIran sezvo vose vakatemerwawo zvirango. America yakatemera vatungamiri venyika mbiri idzi zvirango ichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe.
VaZulu, rwendo rwomutungamiri weIran vaIbrahim Raisi muAfrica ndinoona sekuti rwanyanya kukonzerwa nekusagadzikana kwapasi rino kwakatangwa zvikuru sei nehondo yakatangwa neRussia muUkraine. Zvataridza pachena kuti pasi rino harisina kugadzikana, saka nyika dzakawanda iko zvino dziri kuita mujaho wokuuya kutsvaga ushamwari hwakadzama muAfrica.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Tikatora America, China, Russia, India, nhasi uno mafunza mubvunzo weIran, ndezvekuti pane besanwa pasi rino nokuda kwokuti kusagadzikana maererano nezvematongerwo enyika, maererano nezvekodzero dzavanhu, maererano nezvekuryidzana panyaya yeupfumi.
Saka mungati Africa inopinda sei apa vaZembe pari kurwisana nzo?
Africa yagara ichitsvagirwa kana kuti ichida kushamwaridzwa nedzimwe nyika dzabva kumatunhu aya, zvakare kuda kutsigirwa pamaererano nebope irori riri ravapo pasi rino kuti United Nations yakundikana. Chechipiri ndechekuti Africa ine pfuma yakawanda yainayo.
Sei pfuma yeAfrica iyi yakakosha?
Pfuma iyoyo inenge ichidiwawo nedzimwe nyika dzapasi rino kuitira kuti dzigokwanisa kurarama uye dzigokundawo pamabope adzo adzinadzo pachadzo. Saka ndinoona sekuti nhange mutange yeku shamwaridzana neAfrica ndokwainobva ikoko. Apa pane pachitsvagwa kumwe kurwizana kutsva kwepasi rino kuti ungagadzikana sei, nekuti tinoona kuti nyika idzodzi dzine dzakakonana zvepachadzo, uye dzimwe nyika idzodzi dzindo dzanga dzine zvigaro muSecurity Council yeUnited Nations iyo yaiita mupurisa wapasi rino. Nokubuda kwakazoita Russia ichindo hwahondo yekuUkraine nezvombo zvaita kuti pashaya dare rokugadzirisana raariripo.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekubatsira vanhu nechikafu reWorld Food Program rinoti vanhu vakawanda vari kutiza hondo muSudan vachienda kuChad. Hondo iyi yakatanga muna kubvumbi. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vazivisa nhasi kuti vane chivimbo chekuti Turkey ichatenda kuti Sweden ive nhengo yegungano iri sezvo nyika dzose dzichifanira kutenderana. vatungamiri venyika dziri muNATO vari kusangana muLithuania. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho riri kutorwa nehurumende rekumanikidza vezvitoro kudzikisa mitengo yezvinhu rinogona kutowedzera matambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nekomisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwemutengi yeConsumer Protection Commission ekuyambira vezvitoro vanonzi havasi kudzikisa mitengo yezvinhu zvinoenderana nekugadzikana kuri kuita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Komisheni iyi yakatuyambira kuti ichatorera vese vanenge vawanikwa vari kune rimwe divi remutemo matanho akaomarara. Komisheni iyi yakazivisa kuti svondo rino ichange ichiongorora kuona kuti mitengo yezvinhu iri kuenderana here nemutengo wedhora remunyika pamusika. Paine tarisiro yekuti vezvitoro vachaderedzawo mitengo yezvinhu kuti ifambirane nemutengo wedhora remunyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti zvinoshamisa chose kuti Consumer Protection Commission yave kutanga kuratidza kuti ine mazino nhasi, asi kukwira kwemutengo yezvinhu kwanga kuchingoitika nguva yose iyo yakadekara.
Hatizivi kuti vaimbovepi vachiona zvichiitika izvozvo. Zvinhu izvi zvokuti mabhizimusi haatereri uremu hweZimbabwe dhora kumusika wehurumende kuauction uko hazvina kutanga nhasi, zvagara zvichingoitika. Mabhizimusi achinge akatonyora exchange rate yavo pamadziro inenge ichionekwa nomunhu wose. Saka ike zvina handizivi kuti mangoromera achazowana baziri vanenge vamawana kupi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Godfrey Kanyenze vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hurumende haina kudzidza kubva mumatambudziko akambokonzerwa zvakare nenyaya yekupindira munyaya dzekutarwa kwemitengo yezvinhu.
Hachizi chinhu chitsva chiri kuitwa ichi, zvinhu zvakamboitwa. Zvichayeuka kana tikadzoka kumashure kuna 2007 muna June, zvakamboitwa zvakare zvekufamba mumakambani, vamwe vakambosungwa. Asi chakanaka ndechekuti pange paine kutaurirana, nokuti nyaya yekuita zvechisimba haishandi. Zvotoda kushandisa inonzi muchirungu moral suasion, yekugara pasi kutaurirana kuti vemabhizinisi vaone kukosha kwemaonero anenge achiita hurumende. Uyewo hurumende yacho zvakare yodyawo kuti vebhizinesi vanenge vachifunga chii kuitira kuti pave ne-win-win situation.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr Calisto Jokonya vanoti zvinonetsa kuti vemabhizimusi vamanikidzwe kuderedza mitengo yezvitengeswa zvavo, vachiti vanenge vakahodha zvinhu izvi dhora remunyika risati rave nesimba.
Handimo zvinongoita nyuwa kuti dei zvadzikira musiwo naiwoyo, nokuti adonha dhora. Mari yakatengeswa pamusika yakapera yanga iri inosvika kuma 7,000-8,000. Saka zvinhu zvinenge wakahodha wakabhadhara mari iyo haugoni kudzikisa mutengo. Mutengo unotoonekwa after 2 weeks zvichienda peri, mari yatombotengeswa pamusika. Asi zvinhu zvaunotenga unogona kugara nazvo mwedzi wose wakazvitenga nemari yakakwirira. Saka zvinogona kunetsa izvozvo.
Saka zvingagadziriswa sei kuti pave nekugadzikana munyaya dzemitengo yezvinhu pamwe nekuti dhora remunyika rigadzikane?
Rapawe nekutaurirana kuti paitwe social contract, hurumende, vashandirwi nevashandi vogara pasi vose voita maonera pamwe kugadzira social contract. Ndiyo inogadzira confidence, inogadzira trust pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende yavo.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti matanho mazhinji ari kutorwa nehurumende akanangana nesarudzo chete, kwete kugadzirisa zvinhu kwenguva ndefu inozotevera mushure mesarudzo. Mukupera kwesvondo, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo reZANU-PF wakaitirwa kumagunje kumashonaland west kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuviga zvinhu pamwe nekukwidza mitengo yezvinhu nechinangwa chekuti vanhu vapandukire hurumende yavo. Kunze kwekunge hurumende yabvuma kuti ZANU ndega akasiya jira mumasese, vakawanda vanoti upfumi hwenyika hucharamba huchiita sejuzu ratizirai rinoti uku riri kurukwa, uku riri kududunurwa. Munhau dzedu dzemitambo, Vanotungamira nhabvu pasi rose veFIFA vasarudza Valingoni Mutasa semutungamiri mutsva wenhabvu muZimbabwe asi kwenguva pfupi. Izvo zvinotevera danho reFIFA nezuro rekutendera Zimbabwe kuti ichitange kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru weFIFA anoona nezvebudiriro yenhabvu muAfrica vaSolomon Mudenge vazivisa kuti vaMutasa vachatungamira komiti yevanhu vana avo vachange vachitungamira nogadzirisa nhabvu muZimbabwe kusvika muna chikumi gore rinouya. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi ndemuzvare Rosemary Mugadza, muzvare Nyashashana Mandwe navaSikumbuzo Ndebele. VaMudenge vanoti vakabuda nekomiti iyi mushure mekutaura neCAF, COSAFA, SRC pamwe nemapazi akasiyana-siyana munhabvu muZimbabwe.
After an interview process and engagement with different
CAF neSRC pamwe nevamwe mapazi enhabvu kuti tiumbe komiti iyi.
VaMutasa vanoti basa ravapiwa eguru asi nerutsigiro rwemhuri yese yeZimbabwe zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka.
Basa ihombe, but ndine rudairo kuti masponsa achatisapota, masapota achauya kuzadza magiraundi wechinkareja wana.
Izvi zvauya zuva rimwe chete FIFA ichangobva kutendera Zimbabwe kukwikwidza nevekune dzimwe nyika zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nyika iyi muna kukadzi gore rapera nemhaka yekupindira kwekomisheni yehurumende yeSports and Recreation Commission munyaya dzenhabvu zvinotyora bumbiro remitemo reFIFA. VaRauf Nkomo avo vanga vakamirira COSAFA vanoti mangwana chaiwo Zimbabwe ichange iri munguwani yemubatanidzwa yezvikwata yemakundano e-2026 World Cup.
As COSAFA, our dream is for Zimbabwe to take its rightful place.
Chido chedu seCOSAFA kuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup.
Aimbove munyori mukuru weBasketball Union of Zimbabwe vari mutsigiri wenhabvu mukuru vaTendai Zhakata vanoti danho ratorwa neFIFA iri rinofadza.
Hazvinei kuti takarudza makore maviri, asi kumashure kubhora redu ranga risingafambe mushe. Saka nenormalization committee yaiswa ndaona zviri nani, nekuti pane vatambi venhabvu vapinzwa semaadministrator yekuti anormalizing committee anamukoma Lincoln Mutasa vakatamba kwenguva yakareba, aiwa naRosemary Mugadza, vanhu vakatamba kwenguva yakareba. Saka tichaona kuenda mberi kwekutambwa bhora rakanaka.
Asi Zimbabwe ine nhandare dzacho dzekuti itambire nhabvu here sezvo dzose dzakanzi neCAF hadzina kukodzera. Gurukota rezvemitambo Mzvare Kesty Coventry vati mushure mekushanya nenhengo dzeFIFA kuNational Sports Stadium zvinoda kugadziriswa hazvina kunyanya kuwanda.
An update on our National Sports Stadium.
Takatotenga zvimwe zvinoshandisa magetsi zvechizvino zvino. Mvura tiri kudhonza. Zvose izvi takazviudza FIFA payakatumira vamiriri vayo svondo rapera.
Zimbabwe National Sports Stadium mhondo yayo yekuda kuenda kuWorld Cup kekutanga kubvira makundano aya avambwa muna 1930. Africa yakawedzerwa nzvimbo dzeWorld Cup kusvika papfumbamwe kubva pashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa kudzorwa kweZimbabwe mumakundano enhabvu eFIFA mushure mekumbomiswa nekuda kuita zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa ekuMidlands opomerwa mhosva yekurambidza TCCC kuita misangano zviri kupesana nezvakataurwa nevakuru vavo. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vomhangarirwa kumapurisa nenyaya yekuridzira vatsigiri veTCCC pfuti kubhikita. Vakawanda vofarira danho reFIFA rekutendera Zimbabwe kuti idzoke mumakwikwi nedzimwe nyika munhabvu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.